Chiri kuitika ndechekuti chakangonzwa panguva yebhajeti zvichitaurwa kunzi kozviti alawensi yedu yatanga tichihora gore rose yaakuzova sanara. Asi hatina kunyatsopihwa details dzekuti zvinenge zvakamira sei. Tazongoona nekuhora kwataita nechizi kuti tava netax breakdown yesalari yedu iriya yecovid allowance yesik salari yava $150, of which government is saying tax threshold is $100. Apa what is $100 for a civil servant for professional? Saka uyedu izvira dzekudzikisa muhoro wedu. Tava netax takupenshenwa mari yaiya.
Saka varayiridzi vakatambiriswa mari chaizvo.
Vakawanda vedu vahora nezvari $250 for $300. Sezvimweniwo taxi iyi yaintrodhuswa nekuma kwamatexi. Unoona kuti uku tatobatirwa taxi muhoro wadzidzo uku mapuraizi echikafu etransporti nemafizi kuti kuitira kuti zvakwirawo. Saka buying power yemari yatiri kuhora yatodzika naiwo muhoro wedu wadzikiswa.
Saka mati mapindurwa here nehurumende tsamba iyi uye makaiendesa rini?
Tsamba taiendesa nhasi araundi 10 dzemakuseni. Takatarisira kuti vachatipindura tatatavati tinovapa up to Monday musi wa22 kuti vange vatipindura. Kana infact titobi dialogue chatinoda kutowedzerwa muhoro wedu kusvika pa1200. Tinoda kuva above poverty time line. Request tatoisa pakande nguva yakarebesa. Tinoona kuti tichibadirwa maemis chero vamwe vedu vaenda kuretirement hageting nothing because we have been too soft. Takangonyarara tichingoti zvimwewo hurumende iri kugadzirisa. Asi tatoona kuti hapana chiri kugadziriswa zvakutsvaka kuti isusu tiri tirwire muhoro wedu.
Ko mari ikasawedzerwa zvii zvamuri kuronga kuita?
Semaunion ari pasi pesozeu tapa ultimatum yekuti mamembers edu havasi kukwanisa mari yavahora ishoma kudarika yavakahora muna October. Saka basically haichakwani. Hatisi kutomboenda pastrike. Mari haitombobvumi kuti tistrike. Asi hatitorina capacity. Asi haikwanisi kuti itibhadharire marenti yedu, tibhadharire vana mafizi, titenge chikafu, tigowana nemari yekuinda kumabasa. Saka vazvivava mamembers edu haasi kukwanisa kushanda nemari iyoyo.
Mato tanga kuregedza kuenda kubasa here kana kuti muchatanga nemvura?
Chiri kuitika ndechekuti machallenges ari kusiyana pamumwe nomumwe. Vamwe vatokonewa kutoenda kubasa tichitotaura izvozvi. Ndo zviri kutisunda kuti tiengage government. Asi collectively tinotenda nemani.